Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu, chikunguru 5, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanonyirirana hwaro yechibvumirano chekushanda nebato reTransform Zimbabwe cheMemorandum of Understanding. Vanhu vomera midzi vakamirira mumitsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga. Mukutora mari dzavo mabhanga mubulawayo izvo zviri kuitikawo maguta ose enyika. ZANU PF inomanikidzwa kuvhara chikoro cheNational Youth Service kuzvichavane nepamusana pekushaya chikafu chekupa vechidiki vari kuita zvidzidzo pachikoro ichi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai nhasi yanyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete nebato reTransform Zimbabwe munzira yekuumba batanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vatsvangirai pamwe nemutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete pamberi pevatori venhau pamusangano waitirwa pamba pavatsvangirai muHarare nhasi. Vachitaura mushure mekusaindirana chibvumirano ichi, vatsvangirai vati nhaurirano nemamwe mapato anopikisa dzekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya dzinofanira kupera mukupera kwemwedzi uno kuitira kuti mapato anopikisa akwanise kushandisa nguva shoma yasara sarudzo dzisati dzaitwa mukutsvaga rutsigiro.
Tiri kuedza patinokwanisa kutsvaga mapolitical parties atinogona kutaura nawo. Ndingangoti bilateral inyanzi chivo. Pati yedu nepati yavo tichibvumirana, handiti ka? Chatiri kuitira izvi zvokuti hatingatangi kunoita musangano nemapartis akawanda zvonzi taakuita coalition. So toda kutanga nemapartis, then vane vabvumirana nesu tozoona kutoita manje yatinoti alliance agreement. Iyo ndo yanenge yakutaura kuti tichakambena sei, vachamirira kumaconstituents vakamirira sei. Inotoda negotiation futi uye vanenge vari macandidates kumapartis, nokuti mapartis avo akasiyana maererano nemasimbiro aakaita throughout the country. So tinei tichida kuti iwo wakasimba kupi, totaurirana, tobvumirana, because isusu seMDC tiri kwese kwese. Last election takafielda 210 constituents. So this time toda kuona kuti kana tikaitawo negotiate na vamwe, vamwe vanogona kutorawo masits, vamwe vachitorawo masits kwavanoziva kuti vakasimba. But tinei tichidzwa navanhu vedu ari ikoko kuti vane vachitiwo chii pamusoro pazvo.
Zvataurwa navatsvangirai zvatsigirwawo navaNgarivhume, avo vaudza vatori venhau kuti mapato anopikisa anofanira kushanda zvakasimba kuti akwanise kubvisa hurumende yeZANU PF mumasimba. VaNgarivhume vatiwo mapato anopikisa anofanira kubatana zvichienderana nekuti ari kuunzei patafura, kwete kuti vanhu vanongomuka vaumba mapato avo nechinangwa chekuda kungopinda mumubatanidzwa wemapato anopikisa uyu. Vatsvangirai vati havasati vataura navankosana moyo, avo vanoti vachada kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vakazvimirira uye vachitsigirwa neboka riri kuzvidaidza kuti Alliance for the People's Agenda kana kuti APA. Vamoyo vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti havasi kuzopinda mubatanidzwa nemamwe mapato anopikisa, vachiti mubatanidzwa uyu ndewevanhu vari kutsvagirana mabasa chete usina zvaunoreva.
Isu atisata taura nawo. Chandinga kutaura ndechekuti chatisingadi isu izu. Chandinga ati unhealthy competition kuma opposition parties. Atisata taura nawo, but tiri kuda kunzwisisa kuti zvavafoma party chii chavaroda kuachivha. Nokuti achisi chinakirwa ka chongofoma party. Unofana kunge une chinango kachokuti tikafuma party todai objective yedu yatoda ndiyakati. Asi ini chandiroziva chiri kuita vanhu veZimbabwe vari kunyanya kubatana nyaya kuti chokutanga tese tiri kushupika nokuda kweZANU-PF. So ngatibatane isu vamwe vese tibvise system first. Kwete kuita bato rokuti toda kubvisa Tsvangirai first mugaba aripo ari anokonzera problem. Hatifungi kuti ingava objective yakanaka. So hatisati taura nevakwanangosana. Achauya mabva pati akawanda. Tinozongonetsa kuwanda nekuti vaparidzi vawanda. Munokonfuza vanhu.
Vatsvangirai vakanyoriranawo zvibvumirano zvekushandira pamwe chete nemamwe mapato akaita seMDC inotungamirirwa navaWelsh Mencuve, Zanu Ndonga pamwe nebato reNational People's Party riri kufanotungamirirwa nevakadzingwa muhurumende semutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru. Nyanzvi munyadzi wezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaPhilani Zamchia vanoti mapato anopikisa ane mukana wakakura wekukunda vaRobert Mugabe nebato ravo musarudzo kana akashanda ose pamwe chete. Asi vaZamchia vati mamiriro akaita zvinhu panyaya dzenhaurirano dzekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa ari kuratidza kuti pachave nemubatanidzwa wemapato anopikisa miviri, umwe uchange uchitungamirirwa navatsvangirai, umwe uchitungamirirwa naamai Mujuru. Vatsvangirai vatorawo mukana wanhasi kuudza veruzhinji kuti komiti yepamusoro yebato ravo yeNational Executive yakabudawo nechisungo chekuratidzira munyika yose munguva pfupi iri kutevera, vachiti mafambisirwo esarudzo munyika anofanira kuvandudzwa. Vatsvangirai vanoti bato ravo rakabirirwa neZANU-PF zvemhando yepamusoro-soro musarudzo dzapfuura, asi ZANU-PF inoti sarudzo idzi dzaive dzakachena semukaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende kuburikidza nemwe mutedzeri wemutungamiriri wenyika vapelekezi Lampoko vanovazve gurukota rinoona nezvekupodzwa kwemaronda nekuregererana yaparura chirongwa chekubatsira vanhu vakarasikirwa nevabereki munguva yegukura hundi nedzimwe nyaya dzezvematongerwo enyika kuti vawane magwaro ekuberekwa pamwe nezvitupa. Vampoko vakaparura chirongwa ichi paSino Primary School kuCholocho uye chichabatsira vakarasikirwa nemagwaro nyika yose nekuda kwemafashamo emvura mugore rino. Asi vanopikisa vanoti ZANU-PF yave kuida kuita izvi panguva ino nechinangwa chekuda kutsvaga kuvhoterwa nevanhu kumateberland muna 2018 munguva yesarudzo. Ongororo dzakaitwa nemasangano akawanda kusanganisira UNICEF dzinoratidza kuti vana vakawanda muZimbabwe kunyanya kumateberland havana magwaro ekuzvarwa. Ongororo yeUNICEF iyi yakaitwa kuburikidzawo neZimbabwe Demographic Health Survey uye yakaratidza pachena kuti vana makumi mashanu nemumwe kubva muzana vainge vasina magwaro ekuberekwa zvinokonzera nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Mukuru wedzidzo kuMatabeleland South amai Tumisang Tabela vanotiwo vana makumi matatu kubva muzana mudunhu ravo havana magwaro ekuzvarwa. Vachiparura chirongwa ichi vamupoko vakatiwo hurumende ichanovaka matombo pane vanhu vakavigwa vakawanda munguva yegukura hundi kuCholocho, Lupane, Matabeleland South neMidlands. Vakatiwo vanhu vemunzvimbo idzi havanawo magwaro ekuratidza kuti hama dzavo dzakaurayiwa munguva yegukura hundi uye zvinonetsa kuti vawane zvitupa. Mauto E5th Brigade anonzi akauraya vanhu muMidlands neMatabeleland kubva muna 1983 kusvika 1987 mushure mekunetsana kunotyisa pakati peZapu nehurumende yeZANU-PF. Mukuzeya nyaya iyi tabata vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party vaSamuel Sipankomo, avo vanoti ZANU-PF iyo ine makore ichiramba kugadzirisa nyaya yegukura hundi yave kuda kutsvaga rutsigiro nekubata vanhu kumeso.
vakawanda vakarasikirwa nevabereki nehama kumatebereland havana magwaro ende problem yacho ndeyokuti ndiani anoupa umbo wokuti akazara nomunhu wakaurayiwa nemasoja e-Fifth Brigade kumatebereland. Kana ndanzwa kuti Mpoko auya kuzolauncha program yokuregister ivavo vanhu, ndozvibvunza mvunzo wokuti kukura hundi yacho yakapera rini. Mwana akazarwa muna 1987 pakupera kwehondo yacho ane makore mangani. Ndenyi vasina kuita izvozvo nguva yacho after the war. Now vatanga kulauncha manje muna 2017 vachiziva kuti ma elections ari muma 2018. This hazvisiri genuine izvi. Ndezvokubata vanhu kumeso kuti vanhu vafunge kuti ihurumende inocare, asi ihurumende inocare nezvido zvavo zvekuti nyorai kuitira kuti vanhu vofunga kuti hurumende iyi inofanira kuvhoterwa futi. I think itriki chete yeZANU-PF.
Asi vanhu vasina magwaro ekuti vakazvarwa rini kana kuti ma birth certificates uyewo zvitupa kana kuti ma ID vari kusangana nematambudziko akaita sei tichitarisa matebereland.
Nokuti vamwe vanoenda kuzvikoro vasina mapepa, vanosangana nedambudziko rokuti kana asvika munguva yokuti anyore a certain exam like a secondary kuma form 6, that is the time vanosangana nema problem. Kana kuti vakarwarirwa vakafirwa ndiyo problem manje. Hana magwaro, you can't get a death certificate, and vana vakasara vanosara vasina magwaro kuti baba ashaya nokuti anga agara asina magwaro munguva yese iyi.
Muteedzeri wemutungamiri webato reNational People's Party vaSamuel Sipepa Nkomo vari parunare Mbulawayo. Hurumende yeZANU-PF yakamanikidzwa kumbomisa chirongwa chekudzidzisa vechidiki cheNational Youth Service kuzvishavani mushure mekushayikwa kwechikafu. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vanga vari muchirongwa cheNational Youth Service ichi vanoti chirongwa chavo chekuzvishavani chakamiswa pasina masondo maviri chatanga, sezvo vechidiki vanosvika mazana maviri vainge vasina chikafu pakamba yavaigara. Vamwe vechidiki vataura neStudio 7 vasingadi kudomwa mazita avo vanoti chikafu chaishayikwa izvo zvaita kuti vadye kamwe chete pazuva. Mumwewo vechidiki ada kuzikamwa nekuti bhadhira chakachaya anoti vakayaura nenzara munguva diki yavakagara pakembi iyi.
Okay, takatanga training yedu musa 18 June tikaita for 2 weeks, asi izvozvi takamiswa nekuda kwechikafu chiri kunetsa. Taigona kudya ka1 kana ka2 pazuva, zvinova zvakakonzesa kuti timbomire. Asi nekudaro vakati vachatidaidza kana government yaita sei yagadzirisa nyaya yechikafu iyi, saka izvozvi takutombonodzokera kudzimba tozodzoka kana government yagadzirisa nyaya yechikafu yekunetsa.
Mumwe wechidiki aramba kudomwa zita rake nekutyira upenyu hwake, anoti vaingodya muriwo wekabheji nenyemba chete.
Patraining zvanga zvakaoma nekuti nyama chaiyo kwanga kusina, nekudaro takakuvara nemakabheji sekunge vanhu vari parufu. Musi wataitiwo tadya zviri nani, tinenge taaseva nebeans. Simba chero chero rekuti timhanye takabva taitorishayiwa, sezvinewo takabva tanzi chidzokerai tozokudanai kana chikafu chavapo.
Vechidiki ava vanoti kushayikwa kwechikafu chakakwana kwakaita kuti kudzidziswa kwavo kukundikane nekuti vaimuka nekuswera nenzara, izvo zvaivasiya vasina simba rekumhanya kana kuita zvimwe zvidzidzo zvekusimbisa muviri yavo. Vechidiki ava vanoti vakaudzwa kuti vachazoziviswa kuti vadzoke muna nyamavhuvhu kana hurumende yawana mari. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevakuru vepadhayadhaya training center kanawo gurukota revechidiki vaPatrick Zhuwao kuti tinzwe divi ravo. Chirongwa cheNational Youth Service chakatanga neZANU-PF kubudikidza neaimbo vemurongi wemusangano mubato iri mushakabvu Bhodha Gezi, avo vaivezve gurukota revechidiki muhurumende. Chirongwa ichi chinopindwa nevechidiki vanotangira pamakore 16. Asi vakawanda vanoti chirongwa ichi chinoshandiswa neZANU-PF mukudzidzisa vechidiki kuti vaite zvemhirizhonga zvikuru kuvatsigiri vemapato ezvematongerwo enyika. Asi ZANPF inoti chirongwa ichi chinodzidzisa vechidiki kuti vade nekuremekedza nyika yavo zvisinei nekuti ndevebato ripi. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyura vanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makambani endege eTurkish neEmirates Airways anoti ave nenzira itsva dzekuvheneka vanhu nembatya dzavanotakura mundege. Zvinoita kuti ndege idzi dzisaiswe pandege dzinorambidzwa kutakurwa kwemalaptop. America yakarambidza kutakurwa kwemalaptops mudzindege ichityira vanoita zvehugandanga kana kuti vanopfurikidza mwero. Chimwe chipatara chekuChina chiri kukoka nyanzvi dzekuAmerica neGermany dzinorapa chirwere chegomarara kuti dzivabatsire kurapa musungwa anopikisa uye akambowana mubayiro weNobel Peace Prize Liu Xiaobo. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inonzi yakoka mapato matatu ane humiriri mudare reparamende anoti ZANUPF, MDC inotungamirwa navawashman Ncube pamwe neMDC inotungamirwa navamorgan Tsvangirai kumusangano wekuzivisana pasvika urongwa hwegadziriro yesarudzo za2018. Musangano uyu uchaitwa mangwana. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanoti nyaya dzavari kutarisa kukurukura musangano uyu dzinosanganisira dzekuti achatenga michina ichashandiswa pakuchengetedzwa kwemashoko evanhu vachanyoresa kuvhota ndiani, kudzidziswa kwevanhu maererano nekuvhota uye kwekuvhotera, pamwewo nenyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvipinde musarudzo. Zvikwanisiwo kupinda musarudzo iyi. Musangano uyu uri kuitwa panguva iyo masangano akazvimirira pamwe nemapato ezvematongerwo enyika ari kurwisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota zviri munyika mazvigere kana kuti zvodzokera kumusha kunonyoresa kuvhota zvozodzokera zvakare kunovhota pazuva resarudzo. Mubatanidzwa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA vakavimbisa kuti uchaendesa ZEC kumataredzi mhosva kana ikasabvumidza vari kunze kwenyika kuvhota. Studio 7 yakundikana kubata sachigaro weZEC amairita Makarau kuti tinzwe nezve kutinzwewo divirawo panyaya iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa nyaya dzinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kademiri weStudio 7 abata vamonzora kuti tinzwe nezvemusangano wamangwana uyu.
Musangano uyu wadaidzirwa vanyori vakuru vemapatero ayo masecretary general kuti tiziviswe nemamiriri aita nyaya dzebiometric voter registration, uyezve nokuti vanhu vachatanga kudzidziswa sei nezvekuvhota kutsva. Saka pachange paine kuti vanhu vanenge vachinyoresa kupi, kwavanovhotera ndiko kwavanonyoresa. Asi tina kunowirirana nzvimbo idzodzo dzinoenda vanhu kunoregista. Tichawirirana zvakare nenyaya yokuti iyo meshini iyi yebiometric voter registration iyi inochengeta information yacho ichatengwa nani? Pane yekutanga yakatengwa neUnited Nations. Asi tina kuti tiwirirane kuti zvimwe zvichitika ipapo zvii, uyezve vanenge vachibatsira vanhu kuregista kuvhota ndiva nani?
Vamonzora mataura mapato matatu achatarisirwa kusangana neZEC, asi nyika ine mapato anodarika 56. Sei imimi mapato matatu masarudzwa?
Nokuti ndo mapato ane nhengo dzeparamendi, ndokutaura kwavatiitira kuti vatarisa mapato ane vanhu vati muparamendi. Saka tinenge tichinotaura nenyaya yekuti zvinofanira kutengwa zvinotengwa sei, uyezve kuti nzvimbo dzichanovhoterwa ndedzipi dzacho, plani yacho yekuti vanhu vachitanga kuregista ichafamba sei. Nokuti tinoda kuti zvisaitike zvakaitika muna 2008 kuti kune dzimwe nzvimbo kunowanzwa pekuregistira, kune dzimwe nzvimbo kuchishomeswa. Saka tinoda kuti nzvimbo dzese dzinge dzine masenders ekuregista akada kuenzana.
Imi sebato re MDCT mai nyunyutao nenyaya kushaiswa mukana kwezvisaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvinge zvichipinda musarudzo yatingati diaspora vote. Zvimwe zvezvinhu zvekuti mungakwanisa here kukurukura nezvazvo mangwana pamusangano.
Chicho chimwe chinhu chikuru chatirikurukura nezvacho nokuti tiri kutarisa mutemo mutsva wekuregistwa kwevanhu. Saka nyaya dzana diaspora vote, nyaya yekuti maaliens vaya vekuti vabereki vavo ndevekumalawi kana kumozambique kana kuzambia vaya zvinenge zvichinyorwa mumaregulations iwayo, mavoter registration regulations. Saka tiri kuona kuti pane programu yatapiwa zviripo izvozvo. Saka tinenge tichikurukura nezvazvo. Kana vasina kuzvitaura tiri kuzvibvunza.
Imi senera makamu mwine hurongwa hwekuendesa Zeke kumatare dzimosva pamusoro penyaya yediaspora vote. Masvika papi nedanho iroro?
Tine hurongwa hwekuendesa Zeke kumatare pazvinhu zvakati wandei. Chekutanga kuvhota kwemaaliens. Chechipiri inyaya yekuti proof of residence. Chechitatu ndechekuti vana vari kudiaspora vanofanira kuvhota. Asati taekwidza mapepa aya kumatare. Nokuti tanga takamirira kuti maregulations acho abude toona rakazara nokuti taigona kuenda kudare izvo zvakagadzirwa kare. Saka kana mangwana zvisina kugadzirwa kuswera mangwana chaiwo teta amudare.
Ava vanga vari munyori mukuru wemDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kushaikwa kwemari kuri kuramba kuchitika munyika kwave kusiya vakawanda vave kutyira kusangana nematambudziko seakaitika makore a2007 na2008 vamwe vachiti mukuru wereserve bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vanofanira kusiya basa. Tauraishava anotipanyaya inotevera.
Sevamwe vanhu vakawanda, muzvare Faith Siziva vanorarama nekuzvishandira pachavo vega. Muzvare Siziva vanoti basa ravanoita rinoda kuti vagare vane mari mumaoko, uye vanoti kushaikwa kwemari mumabhangi kuri kuvhiringidza bhizimisi ravo.
Kutarisa bhizinesi ratinoita zvizhinji isusu tinoita zvemaevents. Saka we get affected because maclients edu isusu vanofanira kubhadhara necash panapa we accept cash. Saka since vane challenge yekuwana mari zviri kuti affecta because they are not able to pay nenguva. Saka zvinoti affecta kuti tivaitire basa ravo on time. Saka at the end of the day our businesses are affected because they are also affected cash wise. Saka dai vagona kuitawo something kutira nesu tikwanise kuenderera mberi nebasa ratirikuita.
Amai Chipo Chauke vanorarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizotengesa. Amai Chauke avo vanoti vave kutoita zvekutenga mari kubva kuvanhu vanotengesa mari zvisiri pamutemo vanotiwo vave kutyira kuti kushaikwa kwemari munyika kuchakonzera mamwe matambudziko makuru.
Isusu tinenge tida kuti ukawana mari woenda unohodha wouya wotengesa. Asi pakuda kunohodha ikoko havade iko keshi, havade kana kutransfer, havade zvezipiti. Vanenge vachida kuti ubate mari. Asi kuti uwane kuenda ikoko kunotunowana mari, iwo hauna munhu ari kukwanisa kuya chikuzokutengera nekeshi nekokuti iye anenge asina kuwanawo mari. Ndapedza kuzotengesa neiko keshi nokuti ini ndanichida kuti nditengesewo zvinhu zvangu zvifambe. Ndinozoti ndaenda pamaagents mutanga zvawataswa kumeso kuti uri ani nokuti vakanzi vachazosungwa nenyaya yekutengesa mari. Kana akuziva wachiziva kuti imi murioenda zvokutenga nokutengesa mangwana muchauya muchida imwe mari. Iko zvino payakanga iri nanenge ichitengesa ne10%. But mari idzi dzakwira because cash iri kuramba ichinetsa. Iko zvino vamwe vakuita ma12%, vamwe vakuita ma15%. Vakunyanyisa kudhura vakuita ma20%.
VaHumphrey Moyo avo vanoshanda pane imwe kambani mubulawayo vanoti vanhu vave kupedza nguva yakawanda vari mumitsetse vachitsvaga mari mumabhangi vachitiwo zvinopisa tsitsi kuona vakwegura vachirara panze pemabhangi vachitsvaga mari. Mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vanoti dambudziko rekushaikwa kwemari rave kutoda kuti hurumende itore matanho makukutu akaita sekuti nyika ive nemari yayo pachayo kana kuti ishandise mari yeRand yekuSouth Africa sezvo mari yekuAmerica iri mari inodiwa nevanhu vakawanda.
Kangojoina Rand Union zvingangogona kubatsirawo asi hatimbofungisisawo kuti iko kuRand kwatirijoina uko havashandisiwo keshi sesu vanoshandisawo plastic money. Saka vanozoprinti yakakwana kuti tishandise here isusu ramaRand iwawo. Toziva futi kuti patirijoina Rand Union tetatora chinonzi monetary policy chetatina chachiti mudo munyika chetakuitwa kubhengere kuSouth Africa. zvimwe zvatinga gode kutarisa ndezvekutiko sezvo takushandisa bondi bondi ya currency yatanga takuona ye muno munyika tikangotarisa tongobvumirana kuti ngatingoiti dzokerai titese titewo zim dollar pati pakugadzira kwacho nokuita kwacho titeka transparency kanopawo confidence.
Vashoko vanoti nyaya yekuve nemari mumabhangi ine chekuita nekuti vanhu vane chimbo here nemabhangi aya vachitiwo mukuru wereserve bank of zimbabwe vajohn mangudya vanofanirwa kuratidza kuti munhu akavimbika vosiya basa sezvo zviri pachena kuti vakundikana kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari. Mutevedzeri weCenter for Public Engagement vachitaura semuongorori wezveupfumi akazvimirira ega vaButler Tambo vanoti RBZ haizi kubuda pachena kuti haisati yapfuura here mamiriyoni mazana maviri emabond notes aive anzi navamangudya ndiwo chete aizodhindwa. Vatambo vanoti kuti RBZ irambe ichidhinda mamwe mabond notes kunoita kuti nyika idzokere mumatambudziko emakore a2007 ne2008.
Zvichadzora zvakare nhamo yatakamboona yeye muna 2007 nomuna 2008 yokuti iye zvino vanhu vezvitoro vachagamuchira bond note vari gamuchira zvakare noruzhinji rwavo vachatenge gwama grocery arimo muzvitoro izvi zvikasara musisina zvakare ava vatingatora kutengawo fuel vachapesera vasingachakwanisi kuti vawane mari yokunze yatingati maus dollar ekunotenga fuel kunze kwenyika zvichazodzora zvakare yatingati black market yefuel iye zvino tatotanga kuiona zvakare black market yefuel tatotanga kuona zvakare ava madzimai vanga vachichinja mari mumastreets umu vadzoka zvakare vava vazhinji zvakare vachichinja irori bond note vachiri discounter vachichinjawo maranzi mapula nemaus dollars izvi zvichava zvichatidzorera zvakare noupfumi hweZimbabwe kumashure zvikuru satatarirana iko zvino nemaelections kutoenda uku.
Mabond notes akatanga kushandiswa munyika munambudzi wegore rapera mushure mekushomeka kwemari yekunze iyo yakatanga kushandiswa munyika mugore ra2009. Vamangudya vaive vati kushandiswa kwemabond notes kuchabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhangi vakatiwo vaizosiya basa kana dambudziko iri risina kupera. Veruzhinji vakamirira kuona kuti vamangudya vachaita sei panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Tombo tarisa mitambo yenau mitambo iriko nasi yekosafa muma semifinals. Zimbabwe iriku tarisirwa kutamba ma minutes mashoma shoma ariku tevera ne Lesotho manerwano asi ukuo mutambo wabva mukutambwa Zambia yarova iyo chikwata cheTanzania 4-2. Zambia yapinda mafinals kwa sara mutambo weZimbabwe ne Lesotho. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kwenyika maererano nekodzero dzavo dzekuvhota musarudzo dza 2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanonyorerana hwaro hwechibvumirano chekushanda nebato reTransform Zimbabwe kana kuti Memorandum of Understanding. Vanhu vomera midzi vakamirira mumitsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga muBulawayo nemamumaguta. Izvo zviri kupa kuti vanhu vakawanda varare panze pemabhanga. ZANU-PF inomanikidzwa kuvhara chikoro cheNational Youth Service kuzvichavane nepamusana pekushaya chikafu chekupa vechidiki vanenge vachiita zvidzidzo pachikoro ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri toksi yamina ntunga milinkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emweni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 5 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngibonani kuzima kakhulu nxa kuyikuthi lokhu beqhubeka besenza izivumelano ezishiyeneyo ezingabambananga sokuthi eziyabe ziyibuqhamuqhamu ukuthi namhlanje uthi ubambane lozivanyabanyana namhlanje ubambane lozivanyabanyana kodwa bonke laba bengabambananga. Ngibonani khonokho akusizi kakhulu nxa sigijimela ekhethweni.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lo mkhokheli we-Transform Zimbabwe balobelana isivumelwano sokusebenzelana kwamabandla abo kukhetho oluzayo.
Vele bebekwe emuva lasezikolweni kubalutshwana abayiswa ezikolweni ukuthi nana bayefunda kukati la kwezempilo kahle lakho vele kabatholi ukuncedisa kalula ngoba mhlanxa sokukhuluma ngendlela zokuthi khona khona kule mkhuhlane lekhona kulezi nsuku bona baye bekhangelela ukuthi ngomama abangekho active sexually active because ngabantu abavele behlezi bekho.
Inhlanganiso ezimela abantu abakhubazekileyo zikhala ngokusilela kosekelo kanye lokukhangelelwa phansi kwabo. UZulu uveza imbono ehlukeneyo phezu kohlelo lukahulumende olokuncedisa abantu abangelancwadi zokuzalwa etsholotsho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lo mkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngari Vume namhla basayinelane isivumelwano sokusebenzelana phakathi kwamabandla abo emizameni yokubumba umanyano ozanqikilana lebandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. UTsvangirai wasayina njalo isivumelwano esifanayo labakhokheli bamanye amabandla aphikisayo abagoqela unkosikazi Joyce Mujuru owebandla le-National People's Party lo mnumzana Walshman Ncube owebandla le-MDC. Bekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla uTsvangirai lo Ngari Vume bathe kuyadingeka ukuthi amabandla aphikisayo asebenzelane ndawonye ukuze enelise ukukhipha iZANU-PF embusweni kukhetho luka-2018. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibonani kuzima kakhulu nxa kuyikuthi lokhu beqhubeka besenza izivumelano ezishiyeneyo ezingabambananga sokuthi eziyabe ziyibuqhamuqhamu ukuthi namhlanje uthi ubambane lozivanyabanyana namhlanje ubambane lozivanyabanyana kodwa bonke laba bengabambananga. Ngibonani khonokho akusizi kakhulu nxa sigijimela ekhethweni ukuthi bangakwazi ukuhlanganisa amavoti abangawathola wonke ukuthi bathole ithuba lokunqoba. Ngibona ngani lokhu kuyamsiza umnumzana Tsvangirai ukuthini nxa ekhuluma labantu phakathi kwebandla lakhe uzabe eqinisa khona ukuthi yena hayi kulabantu abangaphandle abamanye amabandla avumelana labo njalo ale agreement la ukuthi hayi kufanele kusetshenzwe njani. Kodwa ngiboni kusiza kangako lokhu nxa sikhuluma ngempumelo yokhetho luka-2018.
Ubakhona abanye kubandla likaTsvangirai abakhanya bengavumelani lezivumelwano lezi abakhanya bengawufu ni umanyano la manyama bandla aphikisayo singabona yini abantu abanje bephambanisa ukubambana kwamabandla la.
Ku kubandla elifana le MTC le ZANU PF lamabandla amabili angiboni mina ukuthi ungaphatheki kwabanye abantu ngaphandle kwaTsvangirai kungenza ukuthi ungabe lokuhlaliseka kumbe ukuthi ibandla labo lingenzi into ezithize nxa uPresident Tsvangirai 10 ufuna kube njalo ngibona ngani kuza kuba njalo kodwa ngibona ngani laba bantu abahlupha kusalana ngabasithi kangaka ngalokho nxa bengathanda umanyano ngoba ama memorandum of agreement lawa izivumelwano ezingaqinanga kangako njalo ngeke umuntu azithatha azihambisemthethweni azenzeni nxa impumela yokhetho senzakale ngibona ngani mina uTsvangirai uzenelisa ukuthi nxa ukuthi uphumelele ku-2018 enze njengokuthanda kwakhe aqhubeke esengani nje azangabe lesivumelwano lobani ngakho mbona ngani abantu bebandla lakhe abangaphathekanga ngalokho kufanele bangahluphi kangako ngalokho ngoba ngeke kubaphazamise ukuthi basuke baphiwe izikhundla kumbe yini yini nxa kuyikuthi uMnumzane Tsvangirai eke wanqoba 2018.
Udokotela Nkululeko Sibanda uhlaziya ezombusazwe sikhulumela ekwelebhilitane. Inhlanganiso ezimela abantu abakhubazekileyo zikhala ngokusilela kosekelo kanye lokukhangelelwa kwabo phansi okwenza impilo yabo ibe nzima ngokuphindiweyo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abakhubazekileyo babhekana lobunzima bokwenelisa ukuzenzela ngalezi zikhathi umumo womnotho omubi kanje elizweni okwenza ukuba iningi labo libe ngeliphila ngokucela ezitaladeni. Inhlanganiso emanyanisa inhlanganiso ezimela abakhubazekileyo e-Federation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe nje ibambe umhlangano eHarare isithi abakhubazekileyo sebephazamiselwe impilo yabo ngokuphindwe kabili ngenxa yokusilela kwemali elizweni le mithelo ebhadaliswa ngamabhanga kunye lokudinwa osokusenza abaphathisa ngemali. Unkosikazi Sibonisiwe Mazula wenhlanganiso yeZimbabwe Down Syndrome Association yakubulawayo uthi usekelwa lukho sibili kumsebenzi yabo.
Ama lokho ngokubuhlungu liba ngikhuluma sonke that Zimbabwe Down Syndrome asilayo necomputer ukuthi sisebenze njengenhlanganiso zonke njengamakhampani wonke njengoba besebenza ngoba nxa ungela computer kathesi lesi sikhathi esibiso kathesi 2017 or 20th century ikhompyutha iqakathekile asila computer imali yokuthi sihambise inhlelo zethu njengokufuna kwethu njengokuesikutshela ngabazali ukuthi hayi lokhu anginayela lokhu umntwana amngala lokhu kuthi ngabe siyabancedisa kodwa konke lokhu akukho.
Olunye udubo ethi yikukhangelelwa phansi kwabantu abakhubazekileyo ikakhulu abantwana abaphila lesimo se-Down syndrome.
Abazuzi lokho abakutholayo abanye abazuzi ma-wheelchair abanye izikolo abantu ababemukeli ngenxa ye-disability kodwa kakhulukazi sinesikhala nge-awareness ukuthi abantu bazi ukuthi lathi singabazali abantu abantwana abakhubazekileyo sile okuningi esihlangana lakho okwenza ukuthi singatholi lokho esikuthole abantu bethu bakuningi abakudingayo.
Unkosikazi Constance Sibanda okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Women with Disabilities etholakala kobulawayo uthi inkinga yokuhlukuluzwa kwabesifazana namantombazana abakhubazekileyo lokusilela kosekelo kwabezindaba ukuba beveze imisebenzi abayenzayo.
Sometimes they are being abused. We hlukuluzwa nje for surviving engcono ngabazali kumbe lobambani. As a woman vele uthathelwa phansi yonke into engakuhlukuluza iyangeneka ezintweni eziningi. Lalapho kungabe khona imihlangano mhlawumbe engayenza i-awareness campaigns. Omama laba kabathola ithuba lokuthena balithole ngoba vele bebekwemuva lasezikolweni kubalutshwana bayiswa ezikolweni ukuthena bayefunda kukati la kwezempilo kahle lakho vele kabatholi ukuncedisa kalula ngoba mhlanxa sekukhulunywa ngendlela zokuthi khona kule mkhuhlane le khona kulezi nsuku bona baye bekhangelela ukuthi ngomama abangekho active sexually active because ngabantu abavele behlezi bekho.
Inhlanganiso eziningi zitshengise ukukhathazeka ngodaba lokunganikezwa ithuba ngabethula izindaba eziphathelane labo. Kodwa banxoma inkampani yamaphephandaba ezimpephazi ngokuzama ukwethula imbiko yabo. Bahle bayinikeza umvuzo kumbuthano walamhlanje ongumvuzo owanikezwa la kumsakazi wakweleButswana lenkampani ezimeleyo yakweleMalawi ekhankasela imisebenzi yabakhubazekileyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Uzulu seveze imbono ehlukeneyo phezu kohlelo osolusungulwe nguhulumende olokuncedisa abantu abangelancwadi zokuzalwa eJolojo ngezizathu ezijeneyo ezigoqela umbuqazi wegugurawundi ukuthi bathole isithupha lama-birth certificates. Uhlelo lolu lusungulwe ngomvulo ngomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mpoko. Lanxa bekhona abalukhwabithayo lolu hlelo, bakhona abalusolayo abathi uhulumende weZANU-PF ukhanya esedinga indlela zokuzisondeza ebantwini njengoba ukhetho solusondele. Sixhume umsekeli kamkhokheli webandla leNational People's Party uMnumzana CMC Pepankomo.
Impi yokubulala abantu enzwa umgabe. Bonke abantu kuleyo period babengalazi incwadi ngoba kwakubula wabazali lesihlobo. Now usukusela ngaleso sigaqa umntwana wazala ngo-1987 uleminyaka emingaki. And so nxa kungathi namhlanje ngo-2017 kona kuqala ukuthi kulontshwa ukuthi kurejistwe abantu abanjalo, kwakuvele kuyekelelweni iminyaka yonke le, kwakuvele kusenzelwani. So siyakwazi ukuthi izanu labompoko bakwenzelani lo. Bayakwazi ukuthi next year kulama election abakubonayo ukuthi kungcono sizame ukudinga isirapu emnandi sokugcoba abantu emlonyeni kungabe ngahlambitha bese bevotela iZANU-PF. Bebona ngani iZANU-PF yiparty erozwelo ebantwini. Kuvele kulontshelwani. Angithi nxa kuvele kulabo kune policy enjalo efanele ilungiselwe abantu abangalazithupha, kufanele kutshelwe uregistrar utoboya mthethi abaregistrayo kuma district wonke kuthi registani abantu abanjalo kuzolontshelwani. Siyakwazi ukuthi i-trick yezanu and they are looking at 2018. Siyabazi laba bantu.
Lona udaba lwabantu abangelancwadi zokuzalwa ezigoqela wona ama-birth certificates lezithupha, ungathi ludaba olubhahe kanganani ikakhulu enkabazwe laseMathebeleland?
Lolu lushupho mntanami olubhahe kakhulu kulezo ndawo. Unganakana abantu ababulawelwa izihlobo zabo, babulawelwa oyise babo nabazali babo. Abantwana bonabo labo sebazala abantwana bona ngokwabo bevele benganazi.
UMnumzana CMC Pepankomo ngomkhokheli webandla leNational People's Party. Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje, uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lwe-Diaspora Forum, sihlaziya udaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe kazisoze zivunyelwe ukuvota zisemazweni. Kambe ziningi na ezizakwenelisa ukubuyela ekhaya ukuyabhalisa ukuze zivote? Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. kube lokuqansa kwezehlakalo zokudubuka kwamabhomba emadolobheni ambalwa akwele Cameroon agoqela iFomeka, iMora, leKerawa angcelelane leNigeria. Iziphathamandla zebutho lakwele Cameroon zithi kunsuku ezintathu ezedluleyo kubulewe abantu abangamatshumi amabili ngamabhomba abethiwe emzimbeni yamalwecatsha aweBoko Haram. Abalungisa izimota zohlobo lweVolvo bathi kusukela ngomnyaka ka-2019 sebezalungisa imota ezisebenzisa amandla kagetsi kuphela, hatshi ezisebenzisa amafutha. AbeVolvo laba bathi sebethatha leli nyathelo ngoba seliqansa inani labathengi abafuna izimota zikagetsi. Ngalokho ukusukela ngo-2019 bayabe bengasathengisi izimota zamafutha. Namhla kuhlelo lwezizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign, uMnumzana Dan Moyo, ngodaba lokuvota kwezizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe.
Bazozama inzamo yonke yobugelekeqe ukuthi kungaphumeleli ukuthi sivote, even though iConstitution isithi silelungelo lokuvota. So thina ke lamabandla ethu into esingeke sithi thina sesingaphomu ukuyekela sikhohlwe ngayo, into esizoqhubeka siyilwisa. Ungabheka inera khona manje, inera eyiyona yamabandla ahlukeneyo aphusha for ama-reform wona lawa ama-election afana lezinto zona lezi ezibhekane le-diaspora vote. Namanje babhizi, sibhizi silamaloya who are looking into this thing, which is a challenge even a constitutional court in Zimbabwe. But izano izokutshela ukuthi asiyali, inkinga yokuthi asilamali ukuthi sikwenelise khona lokhu ukuthi livotele ngaphandle. Thina sithi asilandaba le mali yakho zano, vele you are broke, you are useless. Thina we are able to do this on our own. Islama i-United Nations Development Program, UNDP, sayi-approacha kudala. They are willing and able to assist in making sure ukuthi amaZimbabwe ngangaphandle can vote.
Asithi ke kwehlule imizamo yenu, kuyini eliza kwenza?
Right now uyabona ukuthi ngizobe ngikhuluma into eyisifiso, if mangingathi wonke umuntu ongaphandle eZimbabwe makahambe ekhaya ayoregister, it's almost literally impossible for abantu abaningi. Maybe abantu abase-South Africa, which is close by, bangakhona ukuthi bahambe bayoregister. So thina sizozama yonke inzamo esilayo possible. Like for instance, abase-South Africa, ukuthi maybe bahambe in there, because South Africa is the largest diaspora population. Anyway, we're talking 3 million. If we can find means for them, ukuthi bayifike by-bridge, ba-register to vote there. But all these, iZanu keeps coming up with throwing a lot of spanners into it, because now they start talking about a proof of residence. That requirement, a proof of residence, is not a constitutional requirement. It's just a way, again, of trying to rig our elections and make it impossible for abantu abanjengathi abangaphandle ukuthi bavote. Because even if abantu baseSouth Africa bangathi crossani le by-bridge, bazoyithatha phi bonke i-proof of residence yokuthi basale khona lapho i-area nale by-bridge? There has to be a better way. I-ZANU-PF ma kukuthi yona izitshele ukuthi ile support yabantu, izinto ezifana lezi has to be clear. Uvumelani abantu izizalwane zeZimbabwe zonke ilungelo labo lokuthi zivote.
Nkuthazo bani elipha izihlobo ezisekhaya ezenelisa ukuvota? Kukhona yini elizitshela khona?
Ye, okubalulekileyo khona manje mnumzana yikuthi mase siya ngaseqinisweni, singaya evote kuyovota khona manje the way izinto eziminga khona. The playing field is not level. iZANU-PF ilokhe iyona econtrolayo i-registration process yamavote. Right now sile biometric voters register that esayilwelayo ukuthi ibe khona, because we wanted to start afresh with a new voters roll, ngoba le ekhona le ezano le ilama ghost voters, ila abantu abanga existiwe and all that, because they use it to manipulate ama results. So tina we say it, okay, we need a new role, and savumela ukuthi asizeni le PVR, the biometric voters role. And the biometric voters role le si encourage abantu ukuthi bahambe bayoreje. But at the same time we are saying to everyone in Magid, singabi iziwula ezokuthi even if usirejistile i-voted still in account, because now ngoba no-controller i-data yakhona yiyo futhi ZANU-PF, because i-ZEC leyana is not fit ukuthi ibe independent. I-ZEC leyana is just an extension of ZANU-PF. So these are all the things that even seeing njengebandla lethu MTC, we are discussing these things and we are saying ukuthi, you know what, at the end of the day, we need utabantu bame against any opportunity izane zami ukuyicreate ukuthi rigama election. Nangcono ukungabi le vote completely if kungela control e-independent.
Umnumzana Dan Moyo ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ukusilela kwemali yamabhanga lokhe kuqhubekela phambili elizweni njalo sokubangela inhlupho eziningi ebantwini. Abanye sebekhuthaza ukuthi usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshika achiye umsebenzi ngoba esehlulekile. UPraxedes Jeremiah usethulela lolu daba.
Imali yohlobo lwama-bond notes eyalethwa ngabebhanga ele-Reserve Bank of Zimbabwe ngenhloso yokwehlisa uhlupho lwemali ibikwa ingancedi lutho, nanku ingasatholakali layo elizweni lasemabhanga. Njengabanye abaningi elizweni, unkosazana Faith Siziba ngomunye wababhekane lobunzima bokuthola imali. Uma Siziba ungomunye wabaphila ngokuthengisa njalo ukhala ngenhlupho ababhekane lazo ekufinyeleleni izimali zabo emabhanga kanye la kubathengi.
Thina siku business yokwenza events, so sina ma challenges ukuthi ama clients ethu amaningi abadala ngecash because thina sifuna icash. So sibale challenge ukuthi bayenelise ukuthola icash ngesikhathi esifaneleyo, and lanxa bethola icash yakhona iyabe iziqephuqephu, so at the end of the day abayenelise bebhadale ngesikhathi. So kugcina kusi-affecta thina lathi siku business, because lathi kulamanye ama-service providers that we have to pay at the end of the day. So at the end of the day sigcina singasakwanisanga ukuthi ibhizinisi yethu ihambe kahle. So besile sikhalazo sokuthi ama-authorities abone ukuthi bengayenza njani belungise indaba le ukuze lathi abakubhizinisi into zethu zihambe kuhle ngesikhathi, sikwanise uku-attend ama-clients ethu as well on time.
Iningi labaphila ngokuthengisa bechapha imingcele besiya emazweni angomakhelwane bathi sebeze bebanjwa ngamandla ukuthenga imali yohlobo lwama-bond notes kulabo abathenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe osiphatheleni. Ingcwethi ezibona ngezenotho engumsekeli kamqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Engagement, umnumzana Butler Tambo, yena uthi bona njengengcwethi zenotho bebekhangelele ukuthi uhulumende uzaphuma la masu athile okwehlisa udubo lobhekane labantu lokusilela kwemali elizweni.
Ekade sesukukhangelela ukuze ukuze sithuthukise ilizwe yikuthi kutholakale imali ezivela kumanye amazwe lesingathi foreign direct investment ukuthi ibuye elizweni izovuselela amankampani lapha kwelakithi eZimbabwe. Okunye ade sekukhangelele yukuthi lokhu sokusungulwe nguhulumende okuthiwa ngama-special economic zone ukuthi kubuye abantu bamanye amazwe bezovuselela amankampani lapha elizweni leZimbabwe ukuze intuthuko iye phambili.
Uqhubeke ethi okunye abakukhangeleleyo ukuthi ilizwe liyecela imali emabhanga afana labo World Bank lamanye.
Okunye singakukhangelela ukuthi ilizwe selingamele liyecela izimali esingathi yizikweledi kulawo mabhanga amakhulu afana labo World Bank, afana labo IMF, lamabhanki layo thiwa i-African Development Bank, ukuthi imali lezo ma zingabuya elizweni zingabi yizimali ezizaholiswa abantu kuphela, kodwa zibe yizimali ezizangena kumnotho welizwe kwezenjwayo lapho esilima khona lasemankampanini lawo esiwathi ngama-manufacturing sector. kuzabumba imisebenzi ibe mnengi nxasa kubunjwe imisebenzi yaba mnengi kuthuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Ama-bond notes aqale ukusetshenziswa elizweni ngolwezinyakenye ngemva kokuqhamuka kodobo lokusilela kwemali okukhulu elizweni. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lisithi lokhu kuzanceda ukwehlisa lolu dubo kodwa akuzange kwanceda lutho. Udubo lokhu lusiba lubi ngamandla. Lolu dubo lwemali luqale ngomnyaka ka-2009 lapho ilizwe elaqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika, irandi lakwele South Africa, ipula lakwele Botswana, lemali yakwele China. Lapho sokubonakele ukuthi idola leZimbabwe alisebenzi. UMangujka ubikwa wathi nxa udubo lokusilela kwemali lungasaqedwanga yikuza kwama-bond notes yena uzachiya umsebenzi. Ngesikhathi esebhekane labantu ababetshengisela besithi kabayifuni limali yama-bond notes. Iningi labantu selibheke ngabomvu ukuthi kuyozala nkomoni, nanku phela udubo aluphelanga olokusilela kwemali kodwa luya lukhula ngamandla, uzachiya umsebenzi na. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Emgodlagodleni sizwe ke ukuthi abalaleli beStudio 7 bathini lamhlanje.
Enkundleni yokukhulumisana kumakhale khukhuni eWhatsApp, silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezulu komdlalo wenguqu walamuhla phakathi kweqembu elimela iZimbabwe elama Warriors lelimela iLesotho kumncintiswano wama semi-final wenkezo yeCOSAFA Castle Cup. Owakuqala umlaleli igama lakhe nguOffias Nyathi, yena ke uthi uqembu lethu lama Warriors sifuna iunity of purpose, akulandebele akulashona. Ushay Mavurere uthi, score Warriors score, let's unite and support the boys. Omunye njalo opha umbono wakhe nguNkiwane, yena othi bafana boma Warriors lidlalile ibambeni kanjalo sokuseduze lapho eliya khona. UElvis Dube yena uthi abafana bethu bayanqoba kumncintiswano lo, yiyo ke imbono esithunyelwe ngabanye benyu balaleli, siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela ukukhasi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimele i-Studio 7, ngise-Washington DC, ngingu-Mike Hobe.
Siyabonga Mike. Abantu kumele baziphathe bengabi lamadla ecatsha, ama-small house ngesiNgisi, kungakhathalekile ukuthi umuntu ngowesilisa kumbe ngowesifazana ngoba lokhu kudiliza imizi. Lesi isixwayiso esiphume kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni eliletulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Asizweni exoxa lomnumzana Ezra Chisaspanda, umsakazi olodumo, umpostoli Midian Dube lonkosazana Musa wenkosi Ndlovu, omela olwela amalungelo abesifazana. USpanda usungula lingxoxo.
Uyafika umama ngokhathileyo ngotubhuri mlomo. Umama vele engakunanzi, engakuphekile, xaxa ungakuhloniphi. Kuyakhula amazwi ihlala kuyo kulezi nsuku kunzima. Kodwa ke manje ufika ku-small house uzizwe bangenti lawo ngani usezulwini. Ewe uthanda umbambazi umasandwe, usuke kumasinema usiyo yonke indawo ezithenela. So ikomaziwethu kucine kula ma-small house.
Khonapho ke Apostle Dube anti yazwela lapha. Uyakhuluma iqiniso uSfane.
Ngicela khululeke uEzra ngoba lokhu sikufundisa thina enkonzweni nsuku zonke ukuthi ngihlala behleka nxa ngikhuluma ukuthi omama kwesinye isikhathi bayazihambisela amadoda abo kuma-small house ngokwehluleka ukuwaphatha, ngokwehluleka ukukhulumisana. But inkinga enkulu kakhulu okudala khona lokho ukuthi phakathi kukamama lo baba akula kukhulumisana, akula foundation eyakhiwayo ukuthi mina nqambona into zirongo kumele sizilungise njani. Umuntu abesebona nani solution yi-small house kanti omama labo bathi bangenda bese besuka bengasanaki omkabo. Umuntu kasagezi sengunamdlopha, ngoba ngisagezela bani mina sengitadile. Umlilo womthado, umlilo womthando uyabaselwa.
Mhm.
Ende ukwezelwa izinto ezincane abantu abazithatha for granted. Now, a small house singayi avoid ngokukhulumisana phakathi kuka mama lo baba.
Ayi. Abantu bangajada la. Abanye basafuna ukugeza. Abanye basafuna ukupheka. Into ezinjalo umuntu eqine esiyagwegwa phela egangeni.
Enye into nje khona ukuthi abantu bayasuka barelax lapha emtshadweni ukuthi hayi semphakathi.
Siyabonga. Kwaneleke okwalamhlanje labo ke bebekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.